wabva waita zvakanaka zvinorangidza kuti wanonzwisisa mutemo uye wanoshanda zvakanaka. Ndokunonzi kugona basa kwaitwa navabva, nekuti waona kuti hapana chitsotsi chakaitikaba musarudzo yadarika iyi yakaitwa mune zvakanaka muno muAmerica.
Munoona dzimwe nyika dziri kunze kweAmerica dzichitambira sei izvi takanyanyorerekera kuAfrica nenyika dzakadai savana Zimbabwe?
Izvi zvinogashirika chaizvo, ndozviri kutodiwa nenyika dzese dzinoona kuti utongi hunofanira kuti hufambe zvakanaka. Pane separation of powers, kuti judiciary inenge ine zvainotaura, executive ine zvainenge ichitaurawo. Saka patiri kuona zvakanaka kuti pasi rese kuAfrica kusanganisira neZimbabwe zvinogashirika kuti wanenge wachiongorora kuti nyaya dzitongwe judiciary zvakanaka wanomira pachokwadi. Saka zvinotibatsira muAfrica yese uye nepasi rese kuti vanhu vaone kuti chokwadi chinofanira kuti chibude pachena uye sezvakanaka zvazviri.
Munoona vaTrump vachizosandura pfungwa dzavo here? Takanzwa mazuva apfuura vachitaura ivo kuti kana vachagara veElectoral College vakati ivo vaBiden ndivo vakunda, ivo vanozobuda muWhite House. Munoona zvichizofamba sei ipapa?
vaTrump vanozviziva kuti vakakundwa, vari kutsvaga zvavo mari kuona kwangu panguva ino, nekuti tiri kuona kuti wasimudza mari inoita over 170 million, mari yekuti vanokwanisa kuzoshandisa pane zvavanenge vachidawo. Iwo mari inenge yapuhwa nevanhu shamwari dzavo vanovatsigira vachiti vanoda kukwikwidza zvakabuda musarudzo izvi. vaTrump munhu anotsvaga mari nenzira dzese nedemo. Saka pakuona kwangu ndekuti vanoda kumbotsvagawo kuti chikwama chavo chiti afutunukei, vanoda kutsvaga mari, ndo maonero angu, asi vanobuda muWhite House.
Asi pane chakaipa here kuti vaTrump vawanikwe ivo vachinyunyuta kana vachifungidzira kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka, kunyange hazvo mapazi ehurumende akawanda anova zvakare anotungamirwa nedzimwe nhengo dzeivava maRepublican vemubato ravo vari kuti sarudzo idzi dzakaitwa dzakachena?
vaTrump vane kodzero, dai panga pane zvinorangidza kuti pane zvisina kufamba zvakanaka musarudzo. Asi chinotoshamisa ndechekuti vaTrump vanhu vanovatsigira, vanhu vanotungamira vari kuti hapana utsotsi hwakaitika, hapana chakaipaba pamaelections. Iwo vaTrumpwo wabva watiwo takarasima kwava kuti izvi handizvigashireba. Ini kuona kwangu kana kuongorora kwangu ndekekuti munhu ari kuda kutsvaga pfuma kuti vanhu varamba vachiunza mari kuti wakomana kunoku kwaita dambudziko. Ndiri kupikisana nezvakabuda musarudzo. Saka panoda mari, mari yacho hakuna bakwa inenge ichienda kunze kwekuti vaTrump vari kutsvagawo pfuma yavo iyo pachezvavo.
Tombotarisa kuti vaJoe Biden vemaDemocrats avo vari kuunzi ivo ndivo vakakunda vatotanga kuvaka kana kuumba hurumende yavo, munoona sei izvi?
Ndozvinofadza manje, ndozvinorangidza kuti nyika iri kubudirira. Ngavaenderere pamberi waBiden vachisarudza sezvavaita vatopedza basa ravo, vanhu vachaziva kuti vachafamba mune zvakanaka munguva yavo yeutungamiriri hwavo. Ndozvinodiwa izvozvo. Takatarisana nechirwere cheCOVID-19, chirwere cheshuramatongo chiri kuparadza vanhu, chiri kuparadza zvakawanda. Zvinoda kuti vafambe nekufamba kwavari kufamba ako waBiden nekukasika kuti nyika ifambire pamberi, mabasa anyutswe, chirwere ichi chimire, vanhu vave neconfidence kuti America iri nezvairi kuita zvekuita kuti upenyu huenderere pamberi.